Masikati yakanaka vateereri tinosangana zvakare. Masikati anhasi uri musi wemuvhuro ndira 1 2018. Ndinoti gore idzva rakanaka kwamuri mose. Tapinda mugore iri nenyasha dzaMwari. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ivan Zeziniga, ndiri muWashington DC ndichiti Happy New Year kwamuri mose. Hezvinoye zviri muchirongwa chanhasi. Vechidiki vakawanda munyika vari kutarisira kuwana mabasa, sarudzo dzakachena, mikana yekutanga mabhizimisi pamwe nekuenda kuchikore mugore rino ra2018 ratanga nhasi. Varimi vakawanda mudunhu remashonaland west vanoti gore ra2017 zvinhu zvanga zvakaoma nekuda kwekushayikwa kwemari mumabhangi, kutengwa kwezvirimwa zvavo nemitengo yakaderera uye kunonoka kurima sezvo vainge vasina mbeu nefetireza. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sezvo pave nehurumende itsva, vechidiki vakawanda munyika vari kutarisira kuwana mabasa, sarudzo dzakachena, mikana yekutanga mabhizimisi pamwe nekuenda kuchikoro mugore rino ra2018 ratanga nhasi. Godwin Mangunja anotipa nyaya inotevera.
Vechidiki vakawanda vatataura navo vati vane tariro yokuti gore ra2018 richasandura zvinhu kuti upenyu hwavo huendeke. Vafara Igwenure vanoti kuenda kwevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe pakavapa tariro yokuti hurumende yavepo ichagadzirisa nyaya dzekuti vechidiki vakwanise kuenda kuzvikoro zvavanoda kuti vawane dzidzo iyo vanoti yakakosha kuti munhu akwanise kurarama zvakanaka.
Nyika yatakurarama mazuva ano inyika inoda kuti unge uchikwanisa kukombita nenyaya dzedzidzo dzaunenge uinadzo. Ende kuti vanhu vapunduke vabve muurombo hwavainawo, tofanira kunge tichikwanisa kunge tichidzidza. So nyaya yedzidzo inyaya yandiri kutarisira kuti ichange iri pamberi panyaya dzatiri kuda kuti dzigadziriswe muna 2018.
Mumwe wechidiki anogara kwaMutare uye ari muimbi wejazz Lindi Wenyika audza Studio 7 kuti anotarisira kuti gore ra2018 richarerutsa mararamire ake semuimbi. Lindi waanoti anotarisira kuti upfumi huchanaka, kuti vanhu vakwanise kutandara nekuenda kumagitare.
Saka kana vanhu vasina mari, then zvinoreva kuti isusu tinozoshaya mari, because the mari yatinorarama nayo imari yainosara after people have done zvakakosha mumba and everything. Kana kuda kuzviintertaina, vanouya kwatiri for entertainment. So as long as pasina any structures in place, tinoita kuti vanhu vagone kurarama, vozowana kuti nesuwo tirarame, then it means tinenge titori patakatangira.
Muzvare Joana Mamombe vanoti semusikana wechidiki vanotarisira kuti mabasa achawanikwa uye vachawanawo mukana wekutanga mabhizimisi pamwe nekuti vechidiki vapiwe mukana wekuti vawane dzidzo.
Then ndotarisawo panyaya yematongerwo enyika, tiri kutarisa kuti vechidiki vachange vakapombonoka, kunyanya nyanya madzimai echidiki vachange vachipombonoka kunge vachiparticipatawo mumatongerwo enyika. So ndozvandiri kungotarisirawo sewechidiki mugore ra2018.
Muzvare Cosette Chirinda vanoti shuviro yavo huru ndeyekuti dai hurumende yavamunangagwa yaita sarudzo dzakachena.
Sezvo riro gore ratichaenda kusarudzo dzekusarudza mutungamiri wenyika nemamembers of parliament edu nemacouncillors edu, shuviro yangu ndeyekuti tichange tine mukana wekusarudza zviri pamwoyo pedu zvisina kutyisidzirwa kana kumanikidzirwa, asi kuti tine runyararo uye pasina kurohwa, pasina kushungurudzwa, asi tichiita zvatinoda zviri pamwoyo yedu tigosarudza vatungamiriri vatino
izvi zvatsikirwa nemumwe wechidiki vaFilimon Jambaya, avo vati vanotarisira kuti vachawana mukana wekusarudza vatungamiriri vanoda vanhu kwanisa kugadzirisa zvichemo zvavo.
Chatongokurudzirai chidiki vasati varegistra kuvhota munhu anga achivhota, so that we will be able kutinge tichisarudza hurumende yatinoda isusu, kwete hurumende iripo iyi, nekuti haina maopportunities atichange tichizonzwa. Tichangoramba tichiona aya anonzi madangote deals achangoramba achinyorwa nestate media kuti achange achiuya, asi pasina chichange chichiuya. Vechidiki vanofanira kunge vachinovhota, ndotarira tinayo kuti vechidiki vanofanira kunge vachinge vachiratidza direction yekuti vanga vachivhota gore ra 2018.
Mukuru weZimbabwe Youth Forum vaWellington Zindove vati semaonero avo, hurumende iripo inofanira kugadzirisa ukama hwayo nedzimwe nyika nekurwisa uori kuti upfumi hwenyika hugadzirisike. Vanoti 2018 igore rinogona kunakira munhu wese kana hurumende ikapa vanhu mukana wekuvhota zvisina mirizhonga.
Asi ndinonatso kuti igorere kuti katikapanana mukana whether unopikisa nevari kutonga chiita kuti tese tichandire nyika yedu zvinhu zvinogona kuda zvakanaka.
Vechidiki ava vanoti vakafara chose nekusiya basa kwava Mugabe, avo vati munhu ainge avavharira mikana yavo yese. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Varimi vakawanda mudunhu reMashonaland West vanoti gore ra2017 zvinhu zvanga zvakaoma nekuda kwekushayikwa kwemari mumabhangi, kutengwa kwezvirimwa zvavo nemitengo yakaderera, uye kunonoka kurima sezvo vainge vasina mbeu nefetireza. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Varimi vataura neStudio 7 vanoti kushayikwa kwemari mumabhanga kwakakonzera kuti vanonoke kurima sezvo vanotengesa mbeu nefotereza vaida mari kwete kutenga nemakadhi. Kunyange mwaka wapera mvura yakanaya zvakanaka, vakawanda vakatadza kukohwa sezvo vainge vasina mari yekutenga fotereza. Mumwe murimi uyo anorima kumhangura achizotengesa zvirimwa zvake muchinhoi, vaLamektandi vanoti vakadzurerwa kumashure zvakanyanya nekushayikwa kwemari mumabhangi. Vatandi vanoti mari vanoishandisa kubhadhara vashandi nekutenga mbeu sezvo vanotengesa mbeu vasingakweretese kana kutenga nekadhi.
Tina mari yakakwana yekubhadhara navashandi, keshi chaizvo haisi kufambidzana kuvanhu. Tichitinge tine keshi, kuti keshi nhedu tichikubhadhara mushandi hatisiki iwani. Koita challenge yemafertilizers. Vanhu vanga vachikwanisa kupa mafertilizers nezvikwereti vanga vasisina assurance nemari yedu neikonomi yedu yanga isina kustabilize.
Mumwe murimi wekumakonde vapanashe Gwanzura vanoti rimwe dambudziko rakasangana nevarimi kurambwa kwechibage chavo nebazi reGrain Marketing Board kana kuti GMB, vachiti chine hunyoro husingabvumirwe, izvo zvakaita kuti vatengese chibage chavo nemari iri pasi kuvatengi vakazvimiririra. Izvi zvinotsigirwa navatandi avanoti chaishamisa ndechekuti vavaitengesera chibage vaizochitengesa kuGMB kwakare, izvo zvairatidza kuti kuGMB kwainge kwoitwa zvehori.
Kwanga kune mangu madambudziko kuti pataiendesa chibage chedu kuGMB, GMB yaigona kuti iyo kana yakanga yaona kuti chibage chairi kuda chakukwana sekuona kuti chibage chaa chakawanda disi. Mumwe munhu uchienda izvozvo saizvozvo osvikonzi haiwe product rako harisi kukwanisa kuti accept kwamutembe rine moisa yakanyanya, but ofuchi uri kuona the same product zvandina ndo the same product zvinauyi chibage icho chaenda nauyi ndo chandaimisa inini, ndazochipa umwe munhu tonosvika choaccepta wajembe chazobva kuti moisa yacho uchimunzi pamba kuda kushanda nyaya yecho uko mhomwe kana
vaBlack Moore Mutovido vakapiwa mbeu nefetireza zvekomandi agriculture vanoti zvekurimisa zvinofanirwa kupiwa nenguva uye zvakakwana.
Matambudziko anga kungwanikwa isi just lemende kangoitika manje manje yekurimisa kwemainputs.
Vamutovido vanoti GMB inofanirwa kupa varimi mari dzavo nguva iripo kuti vakwanise kurima zvakare pasina dambudziko. Vamutovido vanoti varimi vanofanirwa kurumurwa kubva mukuyamurwa nehurumende nguva dzose. Vamutovido vanoti varimi vanofanirwa kusvika pavanofanirwa kuzvimiririra kwete kuramba vachingoda kupiwa mbeu nefotereza nehurumende.
On our side also from my farmers. Let's not only rely on the kungopirwa chete kuni fiti taisusuo chimiro nekwedo kuti kamari kandatengesa kaya ndotanga kutopiripirawo inini pachangu. ndotengawo fetilaiza yangu iri mishonga nezvimwe gavhumendi paine zvotibatsiridzawo ini vanoto ndinondatowo pane imwe step rather than to wait kuti from scratch government ngaindiitire no isusu ngatiwane kuita apa neimwe stage so that kuti government ikatito chip in zvinoitawo nyore on their part and on our part also.
Vatandi vanoti hurumende inofanirwa kupa varimi matractor nezvose zvekurimisa kuti vashandise sezvo zvichidhura kuti varimirwe.
Hurumende yakakwanisa kupa kuofa vanhu maequipment akaita sematractors maequipments efarming maplanters nemafertilizers then ko yaileba yedu inenge ichida kubhadhurwa on cash munhu achiwana mari yake ipapo kana tapedzirana toita mari yako mari yako yoenda kubasa munhu oenda kubasa achipedzisinomukachizoti mari yake aiwana.
Varimi vanoti mbeu nefotoreza hazvifanirwe kupiwa vachishandisa vanoita zvematongerwo enyika sezvo zvichizopedzisira zvave kutengeswa. Nekuda kwenzara yanga yogara yapfunya chisero munyika, hurumende yakaita chirongwa chekuti nyika ive nezvekudya zvakaikwanira chekomandi agriculture. Kunyange hazvo chirongwa ichi chakabudirira, vamwe vanoti chakaitwa pachizivano uye chakatora mari yakawanda zvokuti dai hurumende yakatenga chibage kubva kune dzimwe nyika vangadai vakawana chibage chakapetwa kaviri pane chakawana nyika. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Arthur Chiguriwa.
Vanhurume vakawanda munyika vakoshesi nyaya yekuzvipinza munyaya dzekuronga mhuri. Kana kuchitariswa uwandu hwevanhurume vanotsvaka zvirongwa izvi kana kuperekedza madzimai avo, Patricia Mudadigwa anotipa nyaya iyi.
Mushandi kuZimbabwe National Family Planning Council vaDennis Mulambo vanoti kunyange hazvo vachikurudzira kuti vanoda kuronga mhuri vauye vari vose murume nemukadzi, varume vashoma vari kupinda munyaya dzekuronga mhuri.
Tinozoona kuti ana mai navana baba vanoita dambudziko rekuti mai vanovatora kana kuti voita method nzira yavada kuronga mhuri nayo. Nao mhuri yarongwa nenzira iyoyo, baba voti iyi handisi kuida, vatoita problem. Saka tiri kukurudzira kuti kana vanhu vechironga mhuri ngavauye baba namai togara pasi tese, baba onzwisisa mai onzwisisa, vochaga nzira yavanoda kuronga nayo mhuri. Iyoyo method inogona kugara pamba ipapo nguva yakareba kani method yachagwa nemunhu wangu. But tikatarisa ipapo yatinoti varume vari kuuya here kuronga mhuri vashoma vari kuuya ende nguva shoma zhinji yacho mai vanova vachiti ndatomaunze ndautora rupu rupu yacho baba vaizivi vatuma maekuti endamotora ndoyandiri kuda endamoiswa jadhel havazivi kuti maproblema acho anobuda kana vaiswa jadheri chii havazvizivi. Saka tiri kuti baba namai ngavauye vese.
Mumwe mugari wekubudiriro vaJoshua Simango vati vavapinde munyaya dzekuronga mhuri sezvo nzira zhinji dzekuronga mhuri dzakadai sejadhele, loop nemapiritsi dziri nzira dzinoshandiswa nevanhukadzi chete.
Mamethods mazhinji anga ari exposed kuvanhu anoapply kuvakadzi, zvimadhipu maanotichiyaneswa muloop. Saka method yochaenda kuvarume it needs a lot to make a big decision because kuitwa permanent sterilization. Saka that's why maybe most men are not keen because method yochaenda kuvakadzi most of them are temporary. Unogona kuzongokana ukachinja decision is to release whereas for men is mostly permanent sterilization.
Valion Moyo vanotiwo nzira yenguva refu yekusunga machubhu kana kuti pachirungu vasectomy inogona kushandiswa nevanhurume kwoupenyu hwese, asi vanoti izvi zvinotyisa varume kuti vapinde munyaya dzakadai dzekuronga mhuri. Vamoyo vakurudzira kuti kutsvakwe dzimwe nzira dzakawandawo dzinogona kushandiswa nevanhurume asi dzisiri dzeupenyu hwese.
Nzira dzachina dzekudzirira dzikashanda kuvarume kazhinji tine kubva kunakare kuti murume anzi murume pane kufunga kuti kana ndichikwanisa kunge ndichikwanisa kuti ndive muzvari muzvarisi ndokunziwo ndidzi murume. Saka zvinonetsa kuti muti murume atadze kuzvara panogona ita dambudziko pamafungiro emurume kuti hanziwo murume. Saka ndo zvimwe zvezvimwe zvinogona kunetsa pakuti varume vatore nzira idzodzi dzekudzivirira dzekuita family planning idzodzi. Kuve nenzira dzakawanda dzingagadzirwa kutiwo kana ari mapiritsi anogona kunzi pamwe murume wamwe mapiritsi, but zvisiri zvekuti zvinobva zvava zvachese kuti hachakwanisi kuti azozvara ake. iyo I think ndonyaya inonyanyonetsa kwarume iyo.
Mumwe mugari wemuHarare amai Chido Madziya vatiwo vanhurume nguva zhinji vanosaidzira madzimai arega kunyaya dzekuronga mhuri. Amai Madziya vati varume havadi kubatsirana nemadzimai mudzimba mukuronga mhuri.
Varume havadi. Varume ndongoona kuti vanongosaidzira madzimai kuti madzimai ende munoitwa imimi. Zvakafanana chero pakutestwa chepu-chepu. Vashoma varume vanokurudzira kuti mukadzi wangu andiiti mbonotestwa tione kuti blood red rakamira sei. Anongoti kana iwewe watestwa iwewe, marizao dzawawana iwewe, ndiwo akangofananawo neandinawe nini. Asi ivo vaine zvavanenge vachizobata-bata kunzoku. Pakutestwa pachona ipapo munhu unogona kunge iwewe mukadzi uripo uri negative. Murume azogona kuwanikwa ari positive. Saka ivo kuti vazvinzwisise izvozvo manje havazvinzwisisi. Vanenge vachitongoti marizao dzawasangana nawe yayo ndoanodi. Ndo atina otesi. Saka varume havadi zvefamily planning zvavatombudi zvavo zvachose.
Asi vaHarrison Dube vanoshanda nesangano rakazvimirira rechiedza Child Care vaudza Studio 7 kuti vanokoshesa zvikuru nyaya yekuronga mhuri sezvo zvichivabatsira kuti vana vavo vakure zvakanaka vakavasiyanisa. VaDube vati pamusoro pekusungwa zvachose vanhurume vane mukana wekushandisawo makondomu chero hazvo achishandiswa zuva nezuva.
Pakesei nezvangu kunyaya yekuronga mhuri ndoitambira nekuti inoita zvakanaka kuti tione kuspesa inonzi child spacing zvakanaka save nekuti vana vanogona kungoturikidzana zvisina mutsarukano. Saka vana vada kusiyana nekaspesi kakati ombi chana kuti vaone kukura zvakanaka kuti kwanise kuti nomuchengetawo mune zvakanaka nechild spacing.
Vanhurume vazhinji vaudzawo Studio 7 kuti havana ruzivo rwakanyanya nezvekuronga mhuri kanawo nzira dzinogona kushandiswa nemadzimai avo. Vakurudzira masangano anodzidzisa nezvekuronga mhuri kuti vaitewo zvirongwa zvekudzidzisa vanhurume zvakawanda. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zviri kutaurwa nevateereri veStudio 7 musi wegore idzva kudai January 1, 2018.
Maga simba here vateereri nyika yose ndiritwo tine imonets ndiri muno muZimbabwe kuHarare. Tirikufaro kwazvo nguva yasvika munyika yedu ino yeZimbabwe, festive season. Tawanongo yakanaka yekuve nemhuri pasiti pekunge tichishanda mazuva ese achiunganidza kuti mhuri irarama sei. Tikakwanisawo kufamba zvakanaka izvozvo munzira medu hamusina mapurisa zvavo kuendawo kumaholidays. We're now back tatarisana neholiday yenyuye. Tirikutarisira kuti munyika vanhu vachafara vachifarira gore idzva. Gore idzva iroro robatsirwa vanhu vasina mabasa, vanhu vari kushupika kuti vagoni kuwana upenyu hwakanaka. Nyika yedu ifambire mberi. Tirikufara kwazvo tapinda mugore, asi nyika yedu yeZimbabwe tinotarisira kuti vatungamiriri vese vari munyika yeZimbabwe vachaitawo kuti nyika ino ive free kumunhu wese zvake chizvarwa cheZimbabwe agoni kurarama zvakanaka tiwane upenyu hwakanaka. Maita basa, tinokorokotedza nyika yose nichiti makorokoto egoredza. Tatenda.
Ini ndinonzi Donald Mambo Mandiri kuno kuRustenburg, South Africa. zvinofara kupa nguva ino yezororo rakadai, zororo rekrismasi nezororo regore dzaratatarisana navo. Ndinongofara nezororo rezino, ndichifara zve kuchinja kwakaita hurumende kumusha kubva kwakaita vamugabe pachigaro kwakafadza vanhu vese. Ndinongokumbirawo kuti vamunangagwa devaterera zvatinenge zichichema isusu vana vezimbabwe. Vazvikoshesa, vakoshese kodzero dzedu, vakoshesewo zvinhunha dzevana vezimbabwe, zvitarisirei vana vezimbabwe ivo neraramo yakanaka munyika medu. Kodzero dzavanhu dzikosheswe. Ndinomhurisa vatete vangu vari kumvhuma kusena vanonzi vatete maifuri nekuti happy new year. Ndinomhurisa zvena Adonia muzukuru wangu arikoko kumvhuma. Ndigomhurisa Wellington Mashanga pazengeza 4 pagomba. Ndigomhurisa Hezeu Mashanga ari kuzengeza ikoko zvakare nemhuri yacho kana kuti maitanaso aGandhi nemurume wavo nemhuri yese. Ndigomhurisa mbuya vangu kuzaka kwatinorumba vanonzi mbuya vaDoni Masuka. Ndigomhurisa sekuru vangu Enesi Kugweru, sekuru Kudzai Kugweru nemhuri dzavo ikoko, sekuru Elasto Mutodi nasekuru Energy Mutodi, shamwari yangu Libert Chitamba. Ndomhorisa sekuru vangu vachifadza pafomu 86 vazivano vari kuno kusouth africa vakashanya kuzourawo mhuri kuno. Ndomhorisawo nemhuri yavo ikoko. Ndomhorisa vateereri vese vestudio 7. Saka tingokutendai pastudio 7, ndingoti rambai makashinga varume, rambai muchitipa nhau dzemusanyeka nesenge tiaka hatinesi kuteererai tinenge tichingovapo nguva dzese nevateereri venyu vatinova munovimba navo isu tichivimba nei. Ndatienda mukomati anonoka wande aimaita basa guru chezvikundifasa nekundirangarira ndatenda chose.
Makadi chaizvo vana vezimbabwe kwose kwose kwamuri ndinofara chaizvo. Ini ndinoitwa Peter Tavagwisa ndiri kuno kuLesotho. Ndinofara chaizvo nezviri kuitika kunyika kwedu kweZimbabwe uko. Izvi zviri kuita zvichichinja, hurumende iri kuchinja. Saka tiri kuda kuti gore ratiri kutanga iri ra2018 zvinhu zvirambe zvakangoinda kugwara rakanaka. Zvisapinda musango, vana veZimbabwe tinamate, tifarire chaizvo kuti nyika yedu iyi isumukire muupfumi hwayo. Tose tigovane keke renyika zvakafanana, tirambe tichiendera mberi nokubudirira. Ndo chaizvo zvandoda kushuvira vana veZimbabwe gore ratiri kutanga iri. Gore ratiri kuda kutanga ra2018 kuchava nemaelections. Ndinotarisiravo nechishuwo changu, ndinoda kuti maelections awa aitwe zvakanaka murunyararo. Vakundwa vakundwa vachitiwo yes enaro takundwa kana vakundwa. Ndotenda chaizvo nezvakaitwa nemasoja eZimbabwe. Zvakandifadzawo zvikuru kwazvo kuona masoja eZimbabwe vachisangana navanhu sekutanga. Saka tinoda kuti kubatana pamwe chete kwemasoja eZimbabwe neruzhinji rambo rwakangodaro. Saka ndinoda kuti masoja eZimbabwe pachaitika maelections kana vari kutonga iko zvinoizvi vakakundiwa neopposition ngavabvume, ndokuti tigoramba tichivaremekedza. Chishuwo changu chaizvo chandiri kutarisira ichocho kunyika yedu yeZimbabwe. Ndozoda zvangu kuda kupazisa mhuri yose yeZimbabwe kwose kwose kwamuri nyika dzakasiyana siyana nekumusha ikoko nokukwasisai. Ndokwasisa vanhu vese vanondiziva kumusha kumasvingo kuzimuto kwamahoto. Ndinoti makadii mose. Ndokukwasisa mukoma wangu baba Pamela, vanengina vangu vana Alexander, vana Alan, vana Stuart, vazukuru vose namadzisekuru wangu kumusha kwamai vangu koma Hachi. Ndinoda kuti munosimba here muri mumwoyo mangu. Ndiri kufunga ichaizvo, ndinotarisira kuti kugara nokugara ndinofanira kunge ndichizouyawo kumusha tive pamwe chete tichishandira nyika yedu yeZimbabwe. Ndatenda hangu chaizvo.
Avo vanga vari vateereri veStudio 7 vachiti papfungwa dzavo musi wegore idzva. Tinovimba kuti muri kufara kwese kwamuri.
Watch it. Zviri kubva pasi pasi. Thank you.
uri mumanzi unotapira uchibva kuna Tanga wekwa Sando uchinzi Paida Moyo uchibva kuno ku Studio 7 iri mu Washington DC. Nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi. Vechideki vakawanda munyika vari kutarisira kuwana mabasa, sarudzo dzakachena, mikana yekutanga mabhizimisi pamwe nekuenda kuchikoro mugore rino ra2018 ratanga nhasi. Varimi vakawanda mudunhu remashonaland west vanoti gore ra2017 zvinhu zvanga zvakaoma nekuda kwekushayikwa kwemari mumabhangi, kutengwa kwezvirimwa zvavo nemitengo yakaderera uye kunonoka kurima sezvo vainge vasina mbeu nefetireza. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange munesu zvakare manheru na7 PM. Kana muchida kutitumira tsambambozha, dzitumirei kuno kwatiri mudande mutande redu rinonzi www.voashona.com. Anokuonekai nemufaro, ndini Ivanzi Zininga, ndiri muWashington DC ndichiti farai zvakanaka muzuva regore idzva ra2018. Vanofamba mumigwagwa, musanwe doro kana murimi muri kutyaira.